mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 28 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vasvika pamakumi matatu nevatanhatu 36 bato rinopikisa remdc alliance rinoti nhengo dzaro mbiri kumatebeleland dzakarohwa zvakaipisisa asi richiti aya mabasa ebato rinotonga rezanu pf dare rehigh court kwemutare rinorambidza hurumende yekubisa nechisimba muritsigere kwamunyokowere mudunhu rechipinge iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe hwakwira kusvika pamakumi matatu nevatanhatu 36 zvichitevera kufa nechirwere ichi kwomumwe murume nemudzimai kumanikaland nezuro vanhu vanosvika zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakabatwa nechirwere ichi pavanhu ava zana nemakumi masere nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi munyika vaviri vakabva kusouth africa mumwe chete akabva kuzambia africa center for disease control and prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana masere ane makumi mana nemana 844,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muafrica vanhu vafa vadarika zviuru gumi nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi masere nevaviri 17,682 vapora vadarika zviuru mazana mana nemakumi masere nemapfumbamwe 489,000 bato remdc alliance mubulawayo rinoti nhengo yaro yevechidiki yeyouth assembly national executive takunda madzana ari kurwara zvakaipisisa muchipatara mushure mokurohwa nevanhu vasingazikanwi vanonzi vakange vakapakata pfuti avo vanonzi vakamupisa nemoto wamagetsi mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford shochayo vaudza studio 7 kuti bato ravo rinopomera bato rezanu pf mhosva yekupamba nekurova takunda madzana vachiti imwe zvenhengo yavo yakatoshaya kuplum tree mushure mokurohwa nevavanoti vanhu vezanu pf
nhengo yedare guru repamusoro reboka remdc alliance revechidiki takunda madzana uyo anogara kubulawayo akabatwa nevanhu vasikazikanwi vanhu vanga vane mota isikazikanwi vakamurova zvisingaiti ikoko kubulawayo vanonzi vanhu ava vakamutora vakamubvisa nhumbi dzake vakamukanda mumvura mushure mazvo vakabva vatanga kumurova
akarohwa zvakadini uye akarohwa pai
mashoko atatambira anotaura kuti takunda akarohwa neinonzi electrical shock iyo yaivaishandisa panhengo dzake dzemuviri pese pese mashoko mazhinji hanzi avaibvunza ndeyekuti kumazanu pf must go masks anogadzirwa kupi ndiani anomaita zvakangodaro daro saka tinoona kuri kuita kunokatyamadza kukuru tichitarisa kuti upenyu hwevanhu hunenge husina kumira zvakanaka vanhu vanenge vachirarama mukutotya chinonya uchikisa chauto chikisa mnyika meduitoro hurumende edu kuti yauzo zinguti mambana chitafa basei ni hurumende yachu ili kuchika wanu hurumende yikuramba chikisa zila wanu so zirukitika zinoto shamisa
tinozwa kuti pane imwezve nengo yebato renyu yakarwa ku Plumtree mukatudza wenyu zvenyaya iyi
tinenge futi nengo yedu iyo vandlovu vashaya ku Plumtree uko nenyaya yeku urohwa zvisingaiti kusvika pakuzoshaya nenhengo dzezanu PF saka tiri kuona kuti munyika medu vanhu kuremekedzwa kuupenyu hwemunhu hakusina munyika medu
chii chiri kukonzera izvi nhai vashwa chayo
tinoona nyika yedu isingaremekedzi godzero dzevanhu asi izvi zvichinyanya kutaurwa kuitwa nehurumende yedu iripo pachigaro yamunoziva yakapinda zvepfepfe zvemabhinda uko saka vari kuvhunduka vanhu nekuti vanhu vazhinji vakavhotera President Nelson Chamisa saka vanoziva kuti vanhu havadi ZANU PF vanhu vazhinji vanoda MDC Alliance inotungamirirana Nelson Chamisa saka vari kuda kufosa vanhu kuti kumanikidza kuti ndide zvinova zviri zvinhu zvisina kunaka saka mazuva apera iyaya muri kuona kuti nyaya yekupambwa kwevanhu nechisimba inyaya yaenderera mberi zvakanyanya inyaya yatenderera munyika inyaya iri kuvhundutsa vanhu vese munyika kuti ko chii chakuitika munyika medu ko hurumende iripo iyi ko chii charoda kuti isvitse vanhu inoda kuendesa kupi tiri kuona vanhu vari kutambudzika renyaya yacovid vari kuedza nepose panogona napo kuti vanhu vatsvake chiuviri vararame munguva yakaoma kudai asi zvakadaro hurumende kubudikidza nemapazi ayo anoita nezvizvozvo zvekuzobata vanhu vanowanika vachiconcentrata much on zvinhu izvozvo zvokuvhumidzira vanhu nokutyidzira vana vezimbabwe
imi seMDC Alliance moita sei nezviri kuitika izvi
chiripo ndechekuti vana vezimbabwe kwavanoda kusvika vanokuziva kuda kuendeswa nyika vanokuziva zvinofanira kuitwa vanozviziva nekuti nyika ndeyevanhu nyika ise munhu nyika ndeyevanhu vanhu vakasikwa namwari saka kuda kufanira kuenda nyika vanhu vanokuziva ende vari prepared kuti vaite zvese zvinokwanisa kuti nyika yedu inake
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Swachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7 tabatavo umwe wevakuru mubato reZANU PF Dr. Simba Mavaza avo vati mapurisa haasi eZANU PF vachiti bato reMDC Alliance rapererwa nemazano nekusadiwa kwaro nevanhu naizvozvo riri kutsvaka pekuwanda napo sezvo vari kutadza kuwana rutsigiro rwevanhu
sekutanga bato reZANU PF harisi bato rinozivikanwa nenyaya dzikurwa kana dzemhirizhonga kurwa kwedu kurwa kwakaitika munguva dzehondo vanhu vanenge vapinda mudambudziko rekurohwa kana kubatwa kana kunzi vashaikwa kugari kupi vachine bauti vashaikwa vanenge vabatwa nemapurisa mapurisa haasi eZANU PF masoja haasi eZANU PF masoja enyika yeZimbabwe saka munhu akapara mhosva yake akabatwa nemapurisa handioni chikonzero chekuti nemhaka yei vachibva vachema chema kuita kunge nyoka yapinda mumba vachiti munhu arohwa neZANU PF isu ZANU PF tinenge tiri kudzimba hatisi kurali hatina chatinorevera munhu watiri kutonga because tisu tiri kutonga
zvino Dr. Mavaza sei kuchingonzi kana paita mhirizhonga dzerudzuru kunonzi vanhu veZANU PF sei bato reZANU PF richipomerwa mhosva dzekuita zvinhu zvokupamba nekurova vanhu
ZANU PF haina chikonzero chekukonzera mhirizhonga munyika yairi kutonga iyo manyika yainofanira kukonzera kuva nerugare kuti hurumende ionekwe kunzi yabudirira yagona kutonga inoreva nerugare rwevanhu venyika yavo saka tiri kuti isusu as far as peace is concerned ZANU PF yakaita nepainogona kuunza runyararo munyika yezimbabwe saka tinonzwa hedu vanochema vakabata gotsi nekuti pasiwo hapashaya kwemuroi ivo vanenge vari vatanga mhirizhonga dzavo vosungwa voroverwa nyaya dzavo dzimweni dzenguva vanorohwa nematsotsi vatisingazivi ovhanyebati ZANU PF
avo vange vari umwe wevakuru mubato reZANU PF Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuUnited Kingdom neStudio 7. Mutongi wedare repamsoro re High Court pamtare Justice Mwayera nechishanu chadarika vakapa mutongo unorambidza hurumende kubvisa nechisimba muri dzinodarika mazana manomwe dzigere kwa munyoko were mudunhu rechipinge isina gwaro rinoipa mvumo rinobva kudare redzimhosva kana kuti court order. Mutongo uyu unotevera danho rakanga ratorwa nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakabatana nevagari pamwe nesangano replatform for youth and community development rekuenda kudare iri vachida kuti ribise hurumende kudzinga mhuri idzi dzisina kuratidza kumwe kwokunogara. Jonga kande miri we Studio 7 abata mkuru we Platform for Youth and Community Development Vaclaris Maduku avo vanoti vanotambira nemufaro mutongo uyu sezvo uchavapa mumwe mukana wekuti vambogara zvakare pasi nehurumende vaedze kugadzirisa nyaya iyi.
Ndakara yambo kuti dare repamusoro re High Court pamutare zvichitungamirirwa na Justice Vamwaera rakabvumira nechikumbiro chedu nevagari vepamunyoko village kuti basaita kana ani zvake anopindira panyaya dzekuda kudzinga vanhu pamagariro avo vasina court order uyezve pasina kuita nhaurirano inobvumirwa kuti iitwe nebumbiro remutemo.
Imi matambira sei mutongo wedare uyu?
Tinozvitambira tichiti aiwa mutongo wedare uyu unotipa mukana wakanyanya wekuti isu veplatform for youth and community development nenharaunda yekwa munyokore nedzimwe nharaunda dzinosvika 7 dziri muchipinge dziri kusangana nedambudziko rekuda kudzingwa tinge tine hurukuro yemandoro kwati pamwe chete nelocal authority yedu yemuchipinge inosanganisira DDC vamashava CEO vamambosha. Ndinogonda kuti mukana uyu ndiwe kuti paite hurukuro yakakwana nekuti chatinofanira kunge tichidetsera vagari inguva yechando uye kune chirwere checovid-19 haisiyo nguva yatingataura zvekudzingana haisiyo nguva yatingataura zvefiction.
Imi wose sangano re Platform for Youth and Community Development zvinhu zvamuri kuitawo panyaya iyoyi?
Vateereri vangada kuziva kuti isu sesangano hatisi kumboita kufamba tisinawo uriruremekedzo watinavo. Tinotaura navo mujiti, totaura zvinavo CEO vekanzo pakutaurira nekukurukura kwatinenge tichiita. Vanotaura kuti ivo vagari venharaunda dzatiri kumirira isu kwakondo munyoko were kwamahachi kwacheche kubikoni kundiyadzo panewo kunyatsokugarisana kunofanira kuti hatina regularization dzimwewo nzvimbo dzavari kugara. Asi kana zvichiitika izvi hazvingoitwi nekuuya kwakupa vanhu matsamba ekuti ibvai munharaunda dzamunogara. Panofanira kunga paine hurukuro sekuti pamunyokore panotaura apa pane nhoroondo yakadzama inobvira kuma1963 paiuya ada yekuchipanga ikoko. Pane kurwisana kwakaitika kwenharaunda kusvikira pazoita kuwirana kuti vepamunyoko were vagare. Asi panewo mhuri dzanga dzakazivanofanira kugara kusvika pamhuri dzakati kuti.
Koiyo hurumende iri kupa zvikonzero zvipi zvekuti ibvise vanhu ava pavagere?
Mudzviti vari kuti ivo vanhu ava vapfurikidza namba yevanhu vanga vachifanira kunge vachigara munharaunda imomo nekuti pane mamwe madzimutape kana kutiwo vamwe venharaunda vanenge vachitengesera nemastands zvisina kunge zviri pamutemo kana tingati vachiita tingati maland barons aya vanongosvika vachingoti uyai vanhu vachingotengesera vanhu. Saka panenge pachita kuti pagadziriswe. Isu izvi zvavanotaura zvinozvinzwisisa asi hatibvumirani nepfungwa yekuti kana vatange paitika nyaya dzakadaro vanhu ndozvinga vachidzingwa vopiwa 7 days. Panoda kutaurirana vanhu vonzwisisa kuti vari kuita izvozvi pamutemo ndevapi. Pane matanho anofanira kutorwa mukutaurirana. Isu tichibatsirawo kuti vanhu vanenge vagara zvisina mutemo vazivise vanofanira kugara sei. Ndo kubudirira kwematunhu kwete kuti vanhu chibvai nemazuva 7 vasina kwekuenda nekuti kodzero dzine vanhu dzekuti kana vatotanga kugara ipapo ndozvitora section 74 yekonstitution yedu panofanira kunge pakutaurirwana. Pataurirwana pa iwo kanzuro voti vane magwaro yatiti High Court order inosi kutaura kuti ibvai mune zvakanaka tichi panawo izvi. Saka ndikada kuti tichiita appeal kuna vamudzviti appeal yasiyo kudaiwa ndomukana wamungakwanisa kundoshandisa uno kuti isu sePlatform for Youth tikudetserei kana tibatsiri pamwe chete kuti tikwanise kuti vanhu vanzwisise meseji iri kubva kukanzo kutofambisa pamwe chete sei. Tinofungidza zvikaitika izvozvo hapana chinotombonetsa tinenge tichibatsirana. Takaramba kuti vanhu vadzingwe nguva yechando vadzingwe nguva yecovid vanenge vakutokanganiswawo kodzero dzavo zvinhu azvizviti zvakanaka. Ndopanozopesera vanhu vaakurwisana kuenda kumatare basi na kuita njia yekupedzisira nekuti vanhu vanotaura nazvo vanogara vese zvakanaka.
Avo vange vari mukuru we platform for youth and community development vaClaris Maduku vari parunare naJonga Kandemiri we Studio 7. Tarisa zviruma pepa nau anasi. Kurwani kuhuri noti vamweze vanamukoti makumi matatu nevaviri pachipatara chempilo kuBulawayo vabatwa neCOVID-19. Mudeli News mune nyaya inoti kusawirira na mukati mebato reMDCT riri kufanotungamirwa naMuzvari Thokozani Kupe kuri kuenderera mberi mushure mekunge munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vakaratidza kuti vanoda kukukwidzirawo utungamiri webato iri. Zimlife.com rinoti mapurisa ari kutsvaga vanhu gumi nevana vemapato ezvematongerwo enyika, vakuru vemasangano anomirira vanhu neavo vanomirira vashandi vavanoti ndivo vari kupuridzira kuratidzira svondo rino. Vamwe vevari kutsvakwa vanosanganisa vaJob Sikala, vaPeter Mutasa, vaGodfrey Senengamu, vaObed Masaraure nevamwe. MuNewsday mune nyaya yokumbomiswa kusangana kwedare reparamende mushure mekunge dzimwe nengo dzeparamende mbiri dzabatwa necoronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Upei watururara masoro vanebe Zimbabwe wakaoma. Ngatisa dzore tsimbo, ngatiendere mberi nedemonstration. Ngatirambe takadzvanya, ngatishingei, ngatisa dzora tsimbo. Todorohwa tiriko, ngatishingei vanhu ava. Tatambura otherwise pamwe vangaona kuti pane zviri kuitika nekuti inzara muZimbabwe.
Panyaya demonstration apo Studio 7 wadzivai vateereri tiri kuti demonstration kunyachichidzirwa kusungwa kwaana vangari bhume naana journalist upo wechimono kungaitwa asi vanhu vanofanira kuramba vachienderera mberi kuna vane mukana wekuratidzira because kusvika rini takanyarara tichiurayiwa neZANU-PF ndonzi knowledge chipindiro.
Makadi makadi vashamarari weStudio 7, okay pane zvandoda kungo kunzavo pane zvandakanzwa avo kuna gogo venyu chi gogo venyu chapanewo here zvamungatiitira musi wa 31 mukati wedzerenyu chidzacho gogo venyu chi ndakangonzwa avo kuti kuna gogo venyu chivari kukuwadzana gogo kana muchindinzwa gogo tiitirewo zvidhafu dhafu nyuchi dziti wandei nokuti masoja remapurisa ari kutijairira. Nyuchi ngadziti wandei musi wa 31 apo dzongotungamira isusu tichitevera gogo tinokubhadharai kana muchindinzwa gogo.
Aiwa ivo iwe Studio 7 vashamarari vese ndirikukwazisai ndini Lamidzi Mhungu ndiri kuno kugokwe North kwagore dema. Ndinoda kutsigira vese vari kutatidzira kuti hapana chinongouya nyore kana chakashata kudai. Chinouya nekucheuka kuropa, chinouya nekuvhadziwa. Ngatibude tinoratidzira izvozvo takatogadzirira tofa 31 tokupinda murod rinogadzirira kuno kugogo takatowanda tinoda zvekutoratidzira izvozvo. Zvamunangagwa zvanotaura zvemahara zvokuti hatichadi taneta. Kati taneta nekubirwa zvinhu zvedu, taneta nekubunyikidzwa. Vanhu vari kungosungwa mahara. Ticharatidzira nyika yese ngairatidzire.
Pamusore vabato Studio 7, inini hangu chichemo changu handina hangu mazhinji asi kuti ndinoraramawo nokumwa maARV misara. Hanzi kumbira kundisitsirawo chichemo changu kuhurumende vandipowawo kana bhinzi hadzo izo zvine mazuva matatu kana kumwa mapiri inini ndaita basa rechikrosport mari yakapera ndichitenga chikafu zvino nzara nzara ndoyanditambudza taingokumbirawo hurumende iti wewo kana isu tinorarama nemapiri taingokumbirisawo nemwoyo werudo kuti vatibatsirewo ndatenda hangu
Mangwana nevashama vari kustudio sevhere mhiri ini ndine wangu mubvunzo wandoda kubvunza naimi basa remapurisa nemasoja ndereiko handi mapurisa nemasoja panodemonstrata vanhu basa ravo nderekuchengetedza vanhu kuti vademonstrate zvakanaka zvisina vhaiolensi here kana ivo mutemo wecovid wacho uchiti vanhu ngavapfeke mamaski wodemonstrata murunyararo imhosva here kwawai mapurisa achida kurwa nevanhu vada kuita demonstration kudemonstrata ndombumbiro remutemo wekudongo kunobvumidzwa kuno kuna na South Africa kwanhu vari kudemonstrata kuna America vari kudemonstrata but ndokune kune high number yevanhu vane COVID yakawandisa nevanhu vari kufa zvakanyanya but kuri kudemonstrate kwawani mapurisa ngavazive basa ravo kana zviri zvecovid-19 zvinokurudzirwa kunzi munhu demonstratai makaita social distancing makapfeka mamask saka siri changodemonstrata tichidaro ndatenda maita basa zini baba junior ndiri kuedelbek South Africa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai, mure Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8pm. Nhasi muchirongwa tirikuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitika munyika panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Makati imba yakasimba inovakigwa papwe. Imba yebwe, imba remapwe, Zimbabwe. Asibwe racho rozununguka. Imba yacho yodengenyeka.
Muimbi akatanga kuita mukurumbira zvikuru munyika aine makore gumi ekuberekwa munyaradzi munoda wafa abura kamwe kambo kanonzi munamato weZimbabwe kari kutarizirwa kunetsa zvikuru ngatinzwe hurukuro yaita na Blessing Zulu weStudio 7
takasagira matime edu anovhinza
Bata
mugore rino tinotarisira kunge tichibudisa damba refu rinonzi munyaradzi damba refu iri rine matrix anokwana iwo kuita gumi taifana kunge takaribudisa mimwedzi yadarika iyo asi nedambudziko rakasanganikwana naro nepasi rino rose dambudziko iri rakasvikawo kwatiri saka rakaita kuti tisundire mberi mazuva tinokwanisa kunge tichizobudisa damba refu iri saka tikutarisira kuribudisa mumwedzi inotevera iyo asi tativatsigiri vedu havangambofi nezhara yemusic yedu kana kuti yemanzi yedu saka tatungamidza isusu pamberi track kana kuti single inonzi munamato weZimbabwe iyo inova yatabudisa
mungati kambo aka kari kutaura nezvei chaizvo
track iri kungotaura chete kuti nzira inogona kuti matambudziko edu ose apere senyika inzira yekunamata ndiJehovha iwo pachavo saka ndakaona inini kuti senyika in the past takavimba nezvimwe zvunhu zvataifunga kuti zvinokwanisa kutibudisa mumatambudziko asi zvinizvozvo zvakatadza kutibudisa mumatambudziko. Nzira yoga inokwanisa kutibudisa mumatambudziko as a nation, as a family, as individuals ndivo Jehovah pachavo, nekuti vanototaura iwo mushoko ravo kuti ndivo voga nzira. Saka that is what the track is all about. Ndo yatati timbotungamidza kumberi panguva yatiri ino. We know kuti things are not really well in our country, asi tiri kungonamata kuti Jehovah vatinzwe minyengetero yedu, asi tisati tanamata, tisati tatanga kunamata kuti Jehovah vagadzire nyika, Jehovah ngavatange vagadzira isu pachedu as individuals kuti pfungwa dzedu dzigone kuvimba navo totally.
Saka munenge muchiitawo sei hapa bati mune damba refu muchienda mberi?
Saka zvatiri kutarisira kuita mutengi, tichange tichidonedza masingles kutotanga neyei munamato weZimbabwe, tichatipa mafika anotevera todonedza futi imwe single, tichingoderodero kusvika tazosvika pakuti taakulauncha damba refu rose panguva imwe chete.
Manga mamboti zvii zvakazvichiitika hapa? Manga mapinda mumatambudziko here?
Ya, so vamwe vanogona kubvunza kuti ko manyarara tatisingachanyanyi kunzwai chii chiri kuitika. Matambudziko atanga tiri kusangana nawo ndeyekuti pamwe pacho hatinawo masponsors, hatina mapartners vanokwanisa kuuya vachiita chipin kuti basa ripfuurire mberi, basa riinde kumberi, nyika inzwe music. Saka ndozve zvimwe zvatanga zviri kutidzosera kumashure izvozvo, asi tinovimbisa vatsigiri vedu kuti aiwa kuburikidza nenyasha dzaJehovha vakatiwanira nyasha, tinoziva kuti tichawanawo masponsors, mapartners vanoda kupatina nesu kuti ushumiri huende kumberi.
Mukurumbira zvikuru munyika aine makore gumi ekuberekwa. Munyaradzi munoda wafa ange ari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi matatu nevatanhatu 36. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro mbiri kumatebeleland dzakarohwa zvakaipisisa, asi richiti aya mabasa ebato rinotonga reZANUPF, mashoko ari kurambiwa nebato iri. Dare reHigh Court paMutare rinorambidza hurumende kubvisa nechisimba muridzigerekwa muyokowere mudunhu reChipinge. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.